Chirikupa kuti vana vatore zvinodhaka, varumwe doro nekutora madrugs aya inyaya yekuti mubereki haana kubatsira mwana kuti ave neclear cut vision of what they want to become kana akura. Saka mwana anozoita upenyu hunenge hwehoto inongoenda chero kwaenda mhepo. Nokuti kana wakuziva kuti ndoda kuita social worker, ndoda kuita human resources administrator, ndoda kuita basa rakati, une humwe hunhu hwaunodevelopa, hwaunoumba, hunoita kuti uzosvika pachinangwa chako. Zvekare zvevabereki vari busy kutsvaga mari kuti vafadze vana vavo, asi vasingatauri nevana. Saka vana they feel neglected. Vana havana munhu ari kutaura navo. Yes, they are fully provided for, asi havana ari kutaura navo kuti upenyu hwakamira sei. Saka vabereki tikamira panzvimbo zvinogona kubatsira kuti vana vedu vasava exposed, vana vedu vasapinda muhunhu unovaisa panjira.
Tingati here dambudziko iri ranetsa muHarare chete ndoo matakaona mavhidhiyo aitenderera pazorora apa?
Inyaya inosuwisa. Kunyange zvazvo mutemo usingabvumiri kutora vana mifananidzo nemavhidhiyo tichishambadza zvisina mvumo yavo, asi tirikutoona nerimwe divi social media yakabatsira kuexposa nyaya dzakadai. Asi chakakosha kuziva ndechekuti hazvina kuitika muHarare chete. Isu takanga tiri kumanekaland musi iyoyo, tikatomboti ngatitendererei kubva na 9 o'clock dzeusiku tichiona kuti vana vari sefu here, zvakamira sei munyaya dzekuchengetedzeka kwevana zvechokwadi. Takaona vana vari munzvimbo dzaifarwa, vana kubva pamazera as young as 9 years or below vachifara vasina mubereki, pairidzwa mimanzi, pachitengwa pachimwadoro, vachitora zvinodhaka vasina mubereki. Kureva kuti mubereki akanga akavata kumba achiregedza mwana kuti musi weChristmas, but that one day zvinogona kudestroy upenyu hwamwana wako. Saka zviri kungoratidza kuti vabereki hatisi kuchengetedza vana vedu. Ndosaka vana vachizowanikwa vaakuita zvinhu zviri risiki zvinoisa upenyu hwavo panjodzi.
Saka ivo vana vadiki vochibatsirika sei mudambudziko irori?
Kubatsirika kungaita vana ndekwekuti vabereki vawane mapositive parenting skills. In issue yatiri kuchema kuhurumende kwedu kuti ngavaite mandatory for every parent muZimbabwe kuti awane maparenting skills. Nekuti kana mubereki akasatora nzvimbo yake, akasamira panzvimbo yake, maefforts ese ari kuiswa namapastors nemareligious leaders vanochengetedza tsika dzedu dzechivanhu anogona kusabudirira. Takatozviona pacovid kuti vanhu machechi akavhagwa, zvikoro zvakavhagwa, vana vakaita nhumbu dzakawanda, vana vakatora zvavanotora zvinodhaka, macases acho akakwira. So mubereki akasamira panzvimbo all efforts by pastors and religious leaders kuumba morally conscious society anogona kusabudirira. Mateachers maefforts avari kuisa kuti vana vedu vange vari empowered educationally, vana vedu vange vari independent, anogona kusabudirira kana mubereki akasatora his important position muupenyu hwemwana. Anogona kusabudirira kana mubereki akasamira panzvimbo